employer heads of board ndo vatedza vachitedza kuti mamwe maunion ari munesing vanosanganisira zvikomu vanosanganisira maeducators association vanosanganisira Zimbabwe Young Nurses Association Theatre Nurses Association vauya varipo maunions bazi reutano vari manesi because dziunions anomirira maspeciality zvakafanana nekuti mamidwai ndobva taita vanhu vakaspecializa netheatre and so forth. So vatanga nekutiri nekubvunza maunion mamwe ose kuti vanowiriranawo here neZimbabwe Nurses Association dzekuti secular ishu haikwanisiki pari zvinhu zvachikwanisiki kuti ana mukoti vauye awiki zvichienderana nemari dzavari kutambira nenyaya yetransport uye nenyaya yecovid iriko itaaaaekongedza mahospital maunion ose ataridza kuti zveshuwa vari kuwirirana nazvo secular haitambiriki asi zvakadaro hakuna kwatazonyanya kuenda nekuti iyo hurumende iri kuti wedha zvinoitika kana kuti hazviitiki isu tiri kuti ndo zvinosaka meeting haina kuzoenderera mberi.
Saka imi matanho hai payamuchatora tichizwa kuti hurumende yabuda nedanho rekuti muchida musingadi munofanira kunge muchishanda.
Isu tava kudzoka kumamembers edu tinovataurira izvozvo kuti ndo zviri kutaurwa nehurumende asi pachokwadi chaipo chaipo zvatinoziva ndezvekuti hurumende nyika dzisiyo ndizvo zvinofanira kuitwa kupa adirective like that hazvina zvazvinobatsira mukusevha vanhu vezimbabwe nekuti mukoti uyu atatongoshaya transport ezoenda kubasa kwacho otingatarisa maari kupiwa namukoti nhasi uno kuti aende kubasa for 1 week under 2400 RTGS kuti agoenda kubasa kwemwedzi wese achienda nomali sezviri kutaurwa nehurumende anoda 9600 RTGS yetransport tete tisatataura nyaya yechikafu tatongana nyaya yezvimwe zvinhu zvose vizabii mari yaakatambira inoita 12,000 14,000 tichatabvisa machajizi mari iyoyo hazvibuki asatabhadhara renda